Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakapira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana.
Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyi yokuti musi wa1 August tenge taane hurumende itsva kana kuti inonzi National Transitional Authority yavafundisi navangova vangasina maelections vakahwina haisi pamubumbiro remutemo guru.
Hurumende inotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Tashamisa kune vamwe vese pa social media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa31 July vakawandisa. Asi chinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko ehurumende pane zviri kuitika pana Chingono nava Ngarivume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana. Wandu uhu huri kutarisirwa kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Kukwira kwehuwandu uku kunotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri nezuro kana kuti 172. Vanhu gumi nevaviri vanhu vakabva kuSouth Africa, vasere vakabva kuBotswana uye vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nemazana manomwe ezuru kana kuti 15.7 million. Hurumende yaramba nhasi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakasungirwa nyaya dzekuburitsa huori huri kuitika muhurumende ikati vaviri ava vakasungirwa nyaya dzekuronga kubvisa hurumende nemhirizhonga vachibatsirwa nenyika dzakaita seAmerica. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti Chingono navaNgarivume vakapambwa asivo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau vabvise hurumende
nechisimba zvisiri pamurawo. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi. Iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva kana kuti inonzi National Transitional Authority yavafundisi navamwe vanhu vasina maelections vakahwina. Haisi pamubumbiro remutemo guru. Saka ndonyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa, vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange Chin'ono paakanyora nyaya yedrugs international, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yeChin'ono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati Chin'ono namapurisa asvika pamba paChin'ono kuti amusunge vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chin'ono's home, the U.S. Embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Tasinashinguwa mapurisa asvika pamba paChin'ono. American Embassy yange yatove pechitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chayo. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi kurwisana neuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita saChin'ono vanhu vasingade kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vauza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende yemuZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vanhu vasingatevedzi mitemo yavo. Uye even mukatarisa matweet avo Mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngarivume, vepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence hapana. Vakangota ora kuti aiwa musi 31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu se main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, Chin'ono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi zvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndosaka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita saChin'ono asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministry kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chin'ono navangarivhumi vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate. Apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yaChin'ono ichaenderera mberi musi wa 7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangarivhume vachange vari mudare musi wa 14 Nyamavhuvhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta ari kumirira Chin'ono navangarivhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai Mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare repamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi nyanzvi, nyaya dzematongerwo enyika dzinoti mashoko aburitswa namai Mutsvangwa anoratidza kuti hurumende haina kumira pachokwadi panyaya yekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chin'ono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. nyanzi idzinoti dziri kushishikanawo nemashoko amai mutsvangwa ekupuma uroyi kunyika dzakaita seAmerica idzo dzinoti dziri pamberi mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda. Mukuzeya zvakadzama mashoko aburitswa namai mutsvangwa, Tabata mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya dzakanyanyotaura zvakanyanyisa sezvo iri kumatare, asi ndinoona iri nyaya ine mibvunzo yakawanda isingabvisisiki kuti vaviri ava tavanyanyotaura tashamisa kune vamwe vese pasocial media, nekuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze, nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti ko vaviri ava chiita zvoita kuti vanangwe ivo vari vaviri? Asi pari kuenda paTwitter, pari kuenda paFacebook, pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a 31 July aya.
Hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo. Munotora sei mashoko iwaya?
Naiwawo kuti vatoto masorokoya anonetsa kumatambira. Ndonyaya yatakuzobatabata nhasi padzinyorwa zvandaita kuti pahunzwawo Minista Mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakusi kwekutanga tichiinzwa, inogara yakangomutswa kuti vananhenge vari kushanda neAmerica, vananhenge vari kushanda nenyika dzekumadokero. Asi pavabvunzwawo kana papress conference iyoyo neumwe wamutapi wenhau wanga aripo, umbowo hwacho uripi? Hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe upuhwe zamai Mutsvangwa. Vangotaura kungoti taita auditi tizive kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neAmerica, ndechekuti vachingobatwa nemapurisa, vachingosungwa nemapurisa, America yange yakutotoroporodza hurumende yeZimbabwe. Saka handioni chiri chinhu chatingati ndo umbowo zvechokwadi chokwadi. Zvinhu zvakapfusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro, ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi ri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako.
Mashoko akadai anosiya ukama hweZimbabwe neAmerica hwakamira sei?
Unosiya ukama neZimbabwe neAmerica hwakaipa zvachose, ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation, asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vachiti tida kuita re-engagement, tida kutaurana tiite ukama hwakanaka. Zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe watotanga zvakaipa, dai pane umbowo hwacho taiti ngavataurane voti umbowo uhu muri kupindira muneZimbabwe, muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro, umbowo hapana. Saka zviri kutokanganisa ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain nedzimwe dzavanogara vakangopombora mhosva.
Vambofana, takanzwa vaPatrick Chinamasa veZANU-PF vachibuda vachishoropodza Chimono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye, tozoona Chimono achisungwa. Munoatora sei mashoko avaChinamasa avakaburitsa?
Ndopane nyaya yatinofungwa kuti ndopane nyaya. Kana vaiti zviri kuburitswa navaChimono ndezvekunyepa, tichashandisa mutemo kuvasunga. Ko vakadii kuvasunga nenyaya yacho iyo yekunyepa? Vakanyepa papi? Asi taakuona kuti nyaya yavakusungirwa vari kunzi vari kukurudzira mhirizhonga musi wa31 July. Ko iyi yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yaenda kupi?
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 9825 kHz. Manieru ega ega ningu waza 7 PM sondo kushika mugovera. Mlinge mchitibata pa masaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manieru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa ya noti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti kushanduka kuri kuitika muSiberia pamwe nekunyunguduka kwechando kuri kuitika mugungwa reArctic Sea kumahombekombe kweRussia. Munongedzo mukuru wekuti mamiriro ekunze ari kushanduka zvikuru uye izvi hazvisi kudzokera shure. Wandu wevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni 10 nemashanu nemazana manomwe ezvuru kana kuti 15.7 million. Uye vanhu vafa vadarika zvuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 639,000. America ndiyo iri kutungamira iine vanhu vadarika mamiriyoni mana nezana rezvuru kana kuti 4.1 million. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo vanova ivo murwi wehondo yerusununguko. Tichange tiri kunzwa kubva kuna amai Dongo kuti vari kuona sei nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mai Dongo vanoti ivo kunyange hazvo vanhu vari kunzwa nezvedambudziko iri zvizhinji zvinofanira kuitwa nyanya kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 kuti vanozvidzivirira sei uyezve kuti vasatapurire vamwe nyanya madzimai nemhuri. Regai tiende kuna amai Dongo tinzwe kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 nezvimwe zviri kuitika munyika.
Chokwadi vanonyora vanonyora vanoimba vanoimba kuti vanhu vedu vazive, asi chandiri kuona ndechekuti dambudziko ragara riripo kusvikana kuri kuita nyika pamusana pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Saka nekudaro vanhu vari kuda kuti vaedze pavanogona kuti variritire mhuri pamusana pekuti programu iyi haina kunyatsopuwa rubatsiro rwakakwana. Vanhu vari kubuda pamusana pekuti varoda kufidha mhuri yavo. Kudai kuri kuti papaine rubatsiro rwakaiswa rwanga ruchibatsira vanhu, taitarisa kuti vanhu vaiteerera mitemo yekuti vagare mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende panguva ino yeCOVID-19 kubatsira veruzhinji?
Hurumende yaifanirwa kupa rubatsiro, kunyanya rubatsiro kumadzimai, rubatsiro kuchemberi, rubatsiro kune vanhu vasingasenzi. Une kana kunyika dzekunze idzi vanopawo rubatsiro kuna naEngland vanopa inonzi UB40. kuSouth Africa vanopa rubatsiro. Muno chembere chaidzo dzinenge dzasvika 65 hadzina rubatsiro rwadzinowana, dzichiri kutotatarika kutozvisenzera kutoona kuti vakwanise kusapota vakwanise kuzvichengeta. Kana zvakatodaro chinditaurirai kuti vari kupona nei. Chembere chaidzo hapana anonzi anotambira mari, asi ndivo vakasenzera upfumi hwatiri kuparadza zuva ranhasi. Saka I think zvinodiwa kuitwa ndezvekuti madzimai ngaawane rubatsiro. Hapana maprojects anofamba iye zvine zvemadzimai nekuti madzimai akawanda airarama nekutengesa zvino vamwe achirarama nekurima kana takatarisa kumaruva ine ndiri murimi iye zvinezvi ndine zvandakarima zvakawanda zviri kuparara zviri kumusha pamusana pekuti handichakwanisi kufamba pamusana pelockdown saka zvinhu izvo zviri kuparara saka munhu unotarisa kuti ndaramo yavo inobva papi kana vachiti zvavari kurima zvacho vari kutadza kuzvitengesa takatarisana negore rino igore rakashusha vashoma vakakohwa ruzhinji haruna kukohwa saka zvatiri kutaura izvozvizvi unoona munhu wemudzimai achitetsera kuti ndobikei nhasi saka chinditaurirai kuti kana avharirwa kuti akwanise kuzviyamura kuti atsvage chekuriritira mhuri yake anorarama sei
tombotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika muri kuona sei zviri kuitika munyika pari zvino
kusunga kwava hope well chin'ono nguva ino yecovid handioni kuchienderana nemagariro atakaita uyezve nekufunga kunozoita vanhu vemunyika munomu vanonzwawo kushushika kuti iye zvinezvi tofanira kunga takatarisana nedenda iri riri kuuraya kuti tione kuti denda iri torigadzirisa sei toriita sei kuti tione kuti vanhu vedu vava vakwanise kurarama kusunga hope yechin'ono kunotokonzeredza zvinhu zvakawanda zviri kutondinetsa kuti kune avo vanopa mazano kuvatungamiriri havasi kuona here kuti vari kuzvipfuura nepfuti mumakumbo nekuti ruzha rwacho runozoita kuti zvibatane nevanhu vasinei nazvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika kuchipinge kumunyokowere uko vagari vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 vakapiwa mazuva manomwe nehurumende ekuti vange vabva mudunhu iri. Mazuva manomwe aya ari kupera mangwana unove musi wa26 Chikunguru iri svondo. Zvichireva kuti kukundikana kwavo kunge vabva mudunhu iri vari kuzobviswa nechisimba asi vagari takaonawo vachitora matanho ekuenda kudare redzimhosva vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipikisa danho rehurumende rekuti vange vabva munzvimbo dzavagere pamusoro pezvo vasina kupiwa kwekuti vange vachienda mukuziva nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku ava nesangano riri kushanda richibatsira vagari munyaya iyi vamaduku mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kumunyokowere kwatinonzwa kuti vagari vakapiwa mazuva manomwe ari kupera mangwana kuti vange vabva munzvimbo dzavagere
ndoda kutenda mukoma Jonga nekuti pamukana kuti tikurukure nenyaya dziri kuitika magariro edu tingati ichokwadi kuti isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tiri kushanda zvakanyanya kuti tidetsere nharaunda dzese dziri kusangana nematambudziko ekubviswa pavari kugara asi vasina kunge vakataurirwa kuti vachaenda kupi pari zvino tiri kubata nyaya idzi munharaunda dzakawanda dzinosanganisa mawadi 7 muchipinge asi dambudziko ratiinaro pazuva ranhasi idambudziko rekuva munyokowere mudzviti pamwe chete naceo kuchipinge rdc vakataura nevagari vepamunyokowere vachivati pamazuva 7 vange vabuda munharaunda yavanogara asi vange vasina kuvaudza kuti vachaenda kupi
saka imi sesangano muri kubatsira sei vagari munyaya iyi
isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tinoshanda taka nanga nani kuti bumbiro remutemo rinoti chii maitiro edu tinoshandisa yatinoti human rights based approach saka tichitarisa bumbiro remutemo rine masections akawanda anotaura nekodzero dzekuti munhu ane kodzero yatinoti human dignity kutoremekedzwa zvaari mushandiro nekodzero yekuti munhu anofanira kuwana yatinoti access to information kuti kana vanhu vachibviswa bumbiro remutemo rinenge richitaura zvakanyanya kusimba section 74 yebumbiro remutemo kuti munhu ane kodzero yekunge ari paanogara asi kana aakudziswa paanogara ipapo panofanira kunge paine hurukuro inotoya kuti oenda kunogara kupi uye nenzira ipi yavanenge vachibatswa saka izvi isusu sesangano replatform for youth and community women tinoona kuti hazvina kunge zvakaitwa saka hatisi kuwirirana nemafambisirwo eprocedure yekuti vanhu vobviswa vachienda kupi
saka imi nyaya yamusiri kuwirirana nayo ndeipi apa padambudziko iri
nyaya yatisiri kuwirirana nayo apa ndeyekuti vanamudzviti vakazoenda vega vonotaura pfungwa yekuti vanhu ngavabude pasina kuita hurukuro yakazara nekuti vagari ava pane zvinhu zvakawandawo zvavasinganyatsoziva zvinenge zvichida kuti vange vachikurudzirwa
saka matanho aipa amaakutora ekugadzirisa nyaya idzi
pane zvino malawyers edu atagarishana navo vezimbabwe lawyers of human rights takatofaira mapepa kudare rehigh court kuti aiwa zviri kuita da nachief executive vambomiswa kunoenda kunharaunda yekumunyoko vachiti vanhu ngavabve kusvika paitwa procedure chaiyo chaiyo yekuti vanokurukura nevanhu vouyawo necourt order inenge yanyatsa kuitwa ichitarisa kuti nguva yatirinei inguva yechando nguva yatirinei inguva yecovid-19 haisi yekuti vanhu vapiwe mazuva 7 avakatopiwa parikutaura nekuda akutoda kukwana saka tinoaso kuti vanenge vasina kutarisawo zvinhu zvakati wandei zvinosanganisa padignity yemunhu zvinosanganisa paright yemunhu yekuti awanewo pekugara
koiye hurumende iri kupawo zvikonzero zvipi zvaita kuti vabvise vanhu ava
mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekuti pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu saka panenge pachida kuti pagadziriswe isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndichitumirai zvakanaka vateereri
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzenhu dzanhasi huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2296 uye vafa vava makumi matatu nevana asi huwandu uhwu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana tanzwa hurumende ichitaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pezvakaitika pana Chingono navaNgarivhume tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana mchida ujitumira tsamba mbozha, jitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa internet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa behluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhisi eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intatheli izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqophuzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu waqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2,296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale baligcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa nomfundisi Angriston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandeleni iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ufaka ipolitiki lapho engekho khona. Ukuze siphile kuza sinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi, siphila kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izano yakhona lesi sithi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akulalizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanjalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle sivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhisi eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokubhane lwe COVID-19.
Lo mfundisi Angiston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Uthi intatheli zindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla leTransform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphatha amandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana leMelika. Lokho kuvezwe ngumphathi intambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mutswangwa, ekhuluma lentatheli zindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho, kodwa kababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivume lo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki, njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuthiwo ngabanye, kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. Its particular interest in this one person is curious in the list.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo intatheli zindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa, kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye, sixoxa lo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopewell Chinono ubesithi yena kufuze kube le demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli, kodwa lokho asikuboni. Thina sithi hayi, lokho esikubonayo ukuncindezelwa kwama rights ama journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokho, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopewell Chinono. UHopewell Chinono ngalasono akwenzile ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku 2007 ngendaba ye mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into, kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopewell Chinono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kwintatheli izindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatha izindaba, ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo bayakwethusela behle bengabona ukuthi ukwethusela kusebenzi bayakuchaya bengabona ukuthi ukuchaya kusayensi yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza itaitsamara so okwenziwe kublessed mhlanga yinto esesile minyaka le minyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentatheleli ndaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingitshaya hayi asikho into eright ublessed mhlanga ubotshele ukuthiwa uyazenzisa uzenzisa ngani kazenzisa ngalutho efika kuroadblock efika emapholiseni ukhipha i-press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha futhi udlule amaphoyisa athi kuthiwa wena uyazenzisa kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi cela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli zindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli uplesini mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lo opotshingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo
lo nguLeopold Monente isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafubi
kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela eyethuli makwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osekubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
imagwe silomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuze injini zayo kule ndawo lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi uNkosikazi Sila Sibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yethuli magwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo
xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwiti ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela kathe sesikhangelela ukungathi siyahlanyela i-green maize ngojulayi agasti sokuyehlule lapho futhi ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484 sizazi sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshani amatopo khona so siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesibuye lo mkhuhlane kusifaka kwenye iriski sini
amazwi akhasekelwe ngunkosikazi sesulelo moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu
ilushongwe iyathola ukudla khona la khonmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emtshabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle
ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela ukhansela kaward 8 emagu unkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli magwe ibiyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kulendawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB
igesini yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithanga 400,000 tons ebesikwanisa ukuthi sifake emtshabezi mishini sifake esibhedlela eGwanda supply ukukhiphkhini silomuzi wezintandane lapha sonike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hhayi besiyi-supply siyidonethele beso kusithi kati-ke bona owadi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda
usobhuku emswelamanzi umnumzana Gordon Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi
sicela ukuthi abantu bezesi abasihloniphi babuye bazathatha lapha isimbi yethu ayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwe-irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konke kukuthi badelele kakhulu lokucela eziphathele imandla zangaphandle ukuze sincedise ucingo olusolubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangela ukuthi sisebenza njani siza nabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babeya le ncingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagesi awakho sizilimele ngezulu
umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo khala ezimathonsi ngokuzwelakala kwamagesi kule ndawo
amagesi into esibe yi-big challenge esigabeni sethu kakhulu okungangokuthi sokusiplalela ibhizinisi because noma singazama ukuthi siyarana amabhizinisi ethu through ama-generators it's very difficult because the profit yethu that's where yikho isiqina sesiyisebenzisa for uthenga i-fuel to run those businesses so kuyasilimaza kakhulu okwamagesi sisakwanisa vele uku-operate amabhizinisi ethu
abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ikuzelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil ye-transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo ngasensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo kusenjalo amapholisa asekhuthaze iy'nkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imngcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu
sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate i-awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba so sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalaba nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka
sebe ngamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act
ngoba nzima kulaba abaqaphayo abathenga ngokuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo kulengabhatanga amaphepha awakhwabileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eizobe i-checka konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry so kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule le i-bill
yeah bekulo kukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la eSouth Africa zingadeclarewanga, kube kulokukhala kakhulu kubantu bala eSouth Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni, kodwa idili leli akusho ukuthi idili lika-2020, idili leli liqale ngo-2016. So akusho dili elitsha, but baqede kuliyenza ngo-2020, upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho, abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa, ibhili leli lizabakhathaza okunganani? Sizabona nabe sibabalutshwana,
bazobabalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo. Plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eyiningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali, ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe, njengoba kuyabo sekungenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangahambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso le ezabunjwa zona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethathu. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni, okokuthi umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa, baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi then bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo, kuyabe sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona, esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Labantu yibo abazobe bephezulu kwamasosha, bephezulu kwe-Yahomakhezi, bephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo e-border. Bazoba kuyibo abanikazi be-border. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi be-border yisazi, yi-Yahomakhezi, ngamapolisa. Bekungakwaziwa ukuthi i-border yekabani.
Hayi, kezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona. Lisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salubonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo, ngise England. Abantwana esabasemakhaya sebehlisile koBulawayo, sebesekla bona down, kodwa okay indlela uma ngisasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha kusaseyikobumbane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela, ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababephekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbheda, but babe kwabo that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenza. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbheda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuze ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona, into abangalayo
impahla zokugqoka balazo zenezezincane abanye bala 1 or 2 so into zokutshintsha balazo ukudla yebo balakho khona kwakhathesi kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2 so sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa so ukudla badla ukudla okuningi njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations so yikho khonapho esilela khona abazali abatsha labana abahlala labo so bayafundana bonke abazali labo bafunda abantwana abantwana bafunda abazali so yikho esibhekane nakho kwakhathesi senzile konke ekufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through application form senze ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhuzeni i-agriculture ayisigodi degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungutitsha we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha
siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembo i-internet kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini
thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu weli lo oya enasty usekhulile silethemba ukuthi yena yimay catch up ngcono kulalaba abasasephansi kusasekude kubo bonke okay besilomunye umuntu obuya ku-IT education in Zimbabwe from eHarare obeqala ukubafundisa ama-computer lessons bonke babonakala bakulevel efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi esingakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba-catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa i-computer lo oseyunivesithi mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda i-computer sengimkhulu and ngakufunda most ukuyisebenzisa kakhulu sengiseyunivesithi and ngamanage to catch up I think ngoba akayenzi ama-computer studies wenze i-business something in marketing so he will catch up laba abancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba amasilokhuzeni like silaba ku-form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala izikole zivalwe ngabo March so from there kuze kube khathesi abantwana abafundi and abantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama-resources so basemuva kakhulu okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune-lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungutitsha yena vele by profession kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangamatisha by profession so okwakhathesi yibo sebasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda I-Ministry of Education yasela ngama-radio kusho ukuthi kuzoba lama-radio lessons which abaka-access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi labo bazowa-accessa then okunye kube yikhona ukuthi bebenzisa ama-homework bebebafundisa khombana besendlini
liluthola ngaphi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngaphi
uMophane Foundation survived this far ngama-public donations sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe so la manje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama-contacta ethu eZimbabwe o-admin person wethu ngusiphiwe Nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078-566-7402 ngiphinde futhi 078-566-7402 ofuna ukuthintana nami mina nginomsaneke ngise-England inamba ikhodi yami ngu-44 inamba ngu-74-50-28-7082 ngiphinde inamba 044-7450-28-7082
siyabonga leyo bekuyingxoxolo nkosazana nomzane kevan isiphathamandla senhlanganiso yeMophane Foundation sixoxelaye esebhilithane singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi intatheli zendaba uHopewell Chinono kanye
lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babeqhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika. Oliver Lelisayo Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.